Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 24 kukadzi 2021. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane gumi nevatanhatu 1516. Masangano anorwira kodzero muZimbabwe otsvaga rubatsiro rweSADC. Hurumende yokurudzirwa kuremekedza zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane gumi nevatanhatu 1516, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu makumi matatu nevatatu 33 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi munyika. Kusvika pari zvino, vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru makumi mana nezvina zvine zana nemakumi matatu nevashanu 44,135. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunho reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita mazana mashanu ane makumi masere nevapfumbamwe 589. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi maviri negumi 210 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevanomwe 137 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vape zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine zana nemakumi manomwe neumwe 36,171. Vapora munyika vachiita zviuru zvitatu nezvina zvine mazana mana nemakumi mana nevanomwe 34,447. Zvichakadaro, mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Munzora vanonzi vari kutarisirwa kuve kuVictoria Falls nhasi pachaparurwa chirongwa chepiri chekuti vanhu vabayiwe nhomba yokudzivirira COVID-19 nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMnangagwa vari kutarisirwavo kubayiwa nhomba yeSinopharm pamwe nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa. Asi mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanonzi nebato ravo havasi kuzenge vari pagungano iri. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri wavaMunzora vaLloyd Damba kuti tinzwe zvizhinji.
Ndivangu ndichangu ndibvume kuti president wangu Douglas Munzora, president weMDCT, vari kuenda kuVictoria Falls kuri kuparwa zviri pamutemo napresident wenyika Dambudzi Munangagwa kudzivirira chirwere cheCOVID-19. Zeuri chirwere ichi chatekeshera pasi rese, hachisi chirwere chiri muZimbabwe chete. Akatava tigosendeka zvematongerwo enyika parutivi, tomboita zvokuti vanhu vabayiwe kana kudzivirirwa chirwere icho chichi. Nekuti chikada kuita zvematongerwo enyika, vanhu vanotiteera kumashure vanozoparara nacho chirwere. Saka takakurudzira vanhu kuti kunoparwa kucho chirongwa ichi hachichazosvikawo kwamuri nemibayiwayo. Uyezve tine chikurudzirawo kuti mishonga iri kubayiwa iyi nemajekiseni ari kubayiwayo ngaasabayiwa chete kuvakuru venyika, asi ngazvidzikawo kumapurazi, ngazvidzike kumaruwa, ngazvidzike kumarokesheni, ngazvibayiwe kuna varombo.
Ivo vaMunzora vari kutarisira here kubayiwa pari kuparurwa chirongwa ichi?
VaMunzora vakatobayiwa jekiseni ravo rekutanga, kwatira kuti vabayiwe kechipiri kanowanzokekana kanozopedzisera. Saka vakatobayiwa, saka vari dhuru kuti vabayiwe zvakare.
Vamwe vanoda kuziva kuti kuenda kuri kuita vaMunzora kuVictoria Falls zvaakureva here kuti vaMunzora vaakupinda muPollard?
Aiwa, ichi chirongwa hachisi chePollard bamukuru vangu. Pollard nekubayiwa nhomba zvasiyana. Tutakana kutawara paya kutu gasa sanganise nyaye tizu watangu duwe nyika. Iyi nyaye te guwele, katuku wanatu, iyi wondo, yeche guwele, haisi wondo ye poladi, haisi nyaye ye poladi. Ye poladi hiri yega, nyaye te guwele hiri yega, sangatisa sanganise zuni ziirishu.
Kwa imio sebato zizwa muru kuita woku nzeko kuenda yiko kurukuno obayi wa nomba woku kana kuruku paru kwa churu mba ichi. Ndezipi za muru kuita woku shamba zane kukuru zira wo nembo zenyu kutizunga zichi tora wo misho ngai.
Ndevu nga mkatari saa mwikiri garega msechi piri wa monzora wanu kutisa mazidio wanu kutisa wachikuru zira wese mwenyekamunu mkutu wanu bayi wa nomba yiko. Na asu zakari watita ime video. Nezurucha ya kabila pa ZTV. Kachitaro jino munu wese ndia munu bayi wa nyo uchigwele ichi chungu kata munu wese. Ajizu kusia kutu uriwe zanu, uriwe mbisi, uriwe polati, uriwe na uruwachi, ajizu kusia. Taka tuku kuru zira wana, mshifiti vitu mafoni, mamese, tuta tuku ito.
Iwo vamo nzora se mtungamiriwe MDCT, waru kugusika na irene mafambisi waru kitu kwa chirongwa, cheku wisayane COVID, icho ichi, ne uru mende.
Cheku tangari ka MDCT vamo nzora ndo, kupo isi mjita yuku tanga wakataka kutawura, nini ya yuku tura mishonga ya COVID. Uyezo wa lukufara na zone kutu urimende ya karekta. Mune nuize wakaita muyo ya wakaita mpalame. Saka chirungwa ichi wa lukura haa. Asuda kututu mboita zewe yoka zemika pambele zema tunge zeyika. Asuda ingati mboita yuji pagoni kwa hone munu pagoni kwa. Uungu tukufara ni chirungwa ichi maitu wa chiku iti.
Zizwa munga sira wanawe Zimbabwe wakateri rapaneno nguwa.
Chatinga sira wanawe Zimbabwe nje kutika ichi gwele ichi chiku patamu nuwezi. Saka tukuru zira kutida iwa enda kuno bayiwa. Gawasa zewe ngawasa ite mazo yuku shibisa. Ndikuti mishongoyo awana kugadzirwa patani pe fetu kota awana kugadzirwa kupola awana kugadzirwa ne MDCT asi mishongoyo vakagadzirwa kuChina kuChina mudo zvandoko vakabachirwere saka isusu chatirikuda kuti zvava ndechekuti kana ukarimwa nemhungu poizeni yemhungu ndiyo inokurapa
avo vange vari mutauriri wemutungamiri weMDCT Valoid Damba vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano re crisis in Zimbabwe coalition riri ku Mozambique uko riri kutarisira kutanga nhasi kuita misangano nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu richizeya nawo matambudziko ari kutarisana neZimbabwe. Mutauriri wesangano iri vaMarvelous Kumalo vanoti vari kutarisirwawo kuita hurukuru nebato riri kutonga munyika iyi reFRELIMO. Nechinangwa chekuda kuona kuti SADC ingabatsira sei kuitira kuti muZimbabwe muitwe naurirano. Mutungamiri weMozambique vaFilippo Nyusi ndivo sachigaro veSADC. Misangano yeCrisis in Zimbabwe Coalition inotarisirwa kupetwa nemusi weMugovera. Bato riri kutonga reZANU-PF rinoti munyika hamuna matambudziko angade kuti vekunze vapindire. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro navaKumalo akatanga nekuvabvunza nezverwendo rwavo urwu.
Seboka reCrisis in Zimbabwe Coalition tiri kuMaputo nekuti takaona zvakakodzera kuti tisimbise nyaya yedu yeregional solidarity kudyidzana kweZimbabwe nenyika yeMozambique. Zvikuru sei takatarisa zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe maringe nezvematongerwo enyika. Zvakarewo chimwe chinangwa chaita kuti tiende kuMozambique kutarisawo kuti dambudziko remuZimbabwe yatingati crisis pachirungu iri kuramba ichidzika, ichidzama, ichikura, zvakare ichibata nzvimbo zhinji yatingati multifaceted muchirungu. Sakawo tinofara kuti izvi tiri kuzviita panguva iyo izwi rekukumbira kuti munyika muve ne-national dialogue nenaurirano riri kukura richienderera mberi.
Asika iyo Mozambiki ine matambudziko ayowo munyika imomomo kusanganisira nyaya yehondo.
Tiri kuziva kuti munyika imomo muregion yeCabo Delgado mune dambudziko ranetsa zvisingaiti kurwisana kurimo uko kwaita kuti vanhu vanodarika 2500 macivilians vafa kubva mugore ra2017 pakatanga kusagadzikana uku. Sakawo ndezvimwewo zvatiri kufungidzirawo zvakare kuti tingataurawo kuitira kutiwo tisangoenda tichitema nezvedu zvemunyika chete zvinotitambudza, asi ione kuonesanawo kuti zviri kuvatambudzawo ivo senyika yeMozambique zvingabatsiridza newo sei kuburikidza ne iyo yatinoti people to people solidarity kuti zvinge zvichigadziriswa.
Ndivanani vamuri kuda kusangana navo?
Ma civil society organizations tichasanganawo zvakare nevamiririri ve Frelimo inova ruling party kana kuti sangano riri kutonga imomo muMozambique. Tichasanganawo zvakare neve media vanoita zvekunyora vachisambadzira. Munhu wese akakosha panyaya iyi nevamwe vane chekuita kana kuti vangabatsiridza vakaita sema ana muzvina fundo nevamwe.
Chinangwa ndechei chekusangana nevana?
Tichionesanawo kuti tiwane kubuda nema solutions ari grown em region kuti tinge tichikurira mukati mematambudziko ari kusangana nenyika mbiri idzi dziri muSadak.
Asika veZANU-PF vari kutivo munyika hamuna dambudziko. Takamboona kuchiuya kuchikwata chakabva kuSouth Africa vakati aiwa munyika hamuna dambudziko, kunyange hazvo bato rinopikisa reMDC Alliance riri kuti munyika maberekera ingwe.
Tinoziva kuti maonero anosiyana uye izvozvo hazvimanikidzwi kuti tinge tichiva nemaonero akafanana, asi tinoziva kuti dambudziko iri ZANU-PF ndiyo yevamwe honzeri yedambudziko iri. Saka ivo havakwanisi kunge vachibvuma kuti tine dambudziko munyika. Tikatarisa izvozvi kuti vangani vana vemuZimbabwe, zvizvarwa zvemuZimbabwe zvisiri kugara munyika medu, zvakapotera kunyika dzakafanana neSouth Africa neBotswana, ikoko kuMozambique, tingati pasi rose kusvika kunana UK, America nedzimwewo nyika dziri mhiri kwamakungwa, tochizvibvunza kuti ko vana ava vari kutizei wochinzwa ivo vachiti munyika hamuna dambudziko.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Kumalo vachitaura vari parunhare kuMaputo, Mozambique, naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzemari dzinoti Zimbabwe inofanira kubata zvakanaka zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika, sezvo zviri kubatsira zvikuru mukusimudzirwa kwehupfumi kuburikidza nekutumira mari kumusha kwazviri kuita. Mugore ra2020 vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanonzi vakatumira mari inopfuura bhiriyoni rimwe chete nemamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica, zvichienzaniswa nemazana matanhatu nemakumi matatu nematanhatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica, US 636 million akatumirwa muna 2019. Vachiparura mwedzi wapera zvirongwa zvemari gore rino, gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vakati mari inobva kuzvizvarwa zveZimbabwe iri kuwanda nepamusoro pekurerutswa kwemitemo inobata kushandiswa kwemari. Mudzidzisi wezvemabhizimisi paDuffry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kutumirwa kumusha kuri kuitwa mari nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hakunei nezvematongerwo enyika. VaMasocha vanoti hurumende inofanirwa kuratidza kufara kwayo nekugara ichitaura nezvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika pamwe nekuumba mitemo inozviremekedza.
Mari iyi inoreva kuti Zimbabwe ino ufumi hwavanhu vanenge vari mhiri kwamakungwa kana kunyika dzakatenderedza inonzi iyo pachirungu iya human resource, yainofanira kubatira pamusoro-soro chaizvo nokuti vanhu vasingatanga kumusha soumbo hunoonekwa mumari dzavari kutumira kumusha dzinenge dzichikura gore negore. Saka hurumende inofanira kunge ichiita zvirongwa zvokutokwanisa kana kufambira vanhu vayo ivavo vari mhiri kwamakungwa, pamwe chete nokuvakurudzira kuita zvavanoita nokuzvipembedza zviri kuitwa muZimbabwe imomomo, nokuti mari kana dai yanga isipo Zimbabwe yaidere isina kusvika pairi papapa. Ndio saka hurumende navamwe vachinge vachikurudzira kuti tiri kuona kumari yakati ichiwanda, mari yakati ichiwanda, asi ruoko rwehurumende kuno kwatiri isu mhiri kwamakungwa hatiri kuboni.
Kana muchiti hurumende ichipembedza zviri kuitwa izvi, munoda kuti hurumende idini? Profesa Masocha,
tinoda kuti hurumende itendeke kunongedza panoshandiswa mari yacho iyoyo. sapamu nukuru zira wangu waka wari muzimbabwe kana kutu wari miruko makungwa sekare kuti izi ndio zimwezi neikwa nezi sarwa ziri miruko makungwa kana sarwa ziri muzimbabwe kusumu zirana saka ati woni ziru kwa izuzo kutu maria chenga hayo inaita mabilio inakata natumi zirwa asi kwa hiri kumboshandiswa pape urumende ya izuoni woyere izuzo kutizi kwa nese kuzipembeza nukuzikuru zira sekare.
Maridzi dzinorevei kunyadze zveupfumi hweZimbabwe?
Dzinoreva kuti Zimbabwe inofana kubatisisa zvainazvo kuti upfumi hwayo hurambe huchikura. Kwete vanhu chete vari mhiri kwamakungwa tino upfumi humwe hwamaminerals zvicherwa ngazvibatisiswe kwazvo zvibatirwe pachena munhu wese achiona kuti upfumi anga vamba diamond, gold, platinum zvatiunzira mari. Ichinda papi sezo wari kutaura kuti vanhu vari kuzvionza mari yakati ngavachipfuurira mberi vati ichinda pakati yegold yakawanikwa yakati ikaendawo pane zvakati zvakati saka zvinotiratidza isu kuti Zimbabwe ino upfumi hurimo kuZimbabwe nohuri kunze kwenyika hwavari kuona kuchiiswa mari muZimbabwe.
Chingatiwa nehurumende chii kuti mari dzinobva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika dzinoramba dzichiuya munyika?
Hurumende inofanira kutumira kana maembassy ayo ari uno kumhiri kwamakungwa ekune dzimwe nyika dzese kuunganidza vanhu kana vachikwanisa pangava pamakombiyuta pamazoom ayaya vachipembedzavo vamwe vari kutumirawo mari yavari kuona ine zvishandwa izvozvo izvo asi sezvandambotaura kuti ruoko rwehurumende runomhiri kwatiri kunoku hatiri kuvoni vanhu vari kumhiri vanenge vachida kutekenyedzwa vanenge vachidawo kukurudzirwa kuti varambe vachiita izvozvo izvo zvichiri zvavanoita zvichiratidzwa zvisinei nokuti ndezvezanup f kana kuti ndezvemdc kana kuti ndezvechi asi zvichiratidzwa kuti izvi ndezvavanhu zvezvizvarwa zvomuzimbabwe.
Avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Zimlife.com inoti Zimbabwe Electoral Commission yave kubvumidza kunyoreswa kwevanhu kuti vavhote asi ichiti sarudzo dzemabai elections dzinomboramba dzakamiswa pamusoro pekutyira kupararira kwechirwere checovid-19. Muchronicle hurumende inoti zvikoro zvekudzidzira kutyaira motikari pamwe chete nebazi revehicle inspection department zvinogona kutangidza basa zvichitevera kumbomiswa mabasa avo kuri kurwisana nekupararira kwechirwere checovid-19. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Muri seiko apo vashamari veStudio 7 apo ndakumbobvunzawo kai imimi seStudio 7 muri nepenyuro yevanhu ko muri kutiwo kudii pane nyaya yecovid-19 yevaccine yecovid-19 muri kukurudzirawo here vanhu kuti vabaye covid-19 vaccine yekuchina kana kuti munongotaura kuti hanzi hurumende ngaikurudzire vanhu? Apa imimi munenge muriwo nepenyuro yevanhu mune shido nesu isusu vana vezimbabwe ndosaka muchitipa mashoko nguva dzose. Ko munokurudzirawo vanhu kuti chiini kuda kwevaccine yetiri kubayiwa iyi? Hapana here zvamunoita imimi sezvo muri nepenyuro yevanhu uye munoshuwirawo kuti vana vezimbabwe vagarewo zvakanaka uye vachengetedzekewo kubva kuchirwere checovid-19. Ko imimiwo musati makomba hurumende nemamwe manhepenyuro asi ri kukurudzira vanhu kuzvakanaka mukuya kwevaccine? Ko imimi munotiri kudii? Hamuna here maonero amunoitawo sezvo muri kuamerica?
Yevo yevo ndino kukwazisa imese na mkoma janga kandimire ni wabati betambo zi studio 7 wose mwarenga wakupe isimba mwinde mbiri mchishamarara chokwadi ndino taura ndino daku ndino batikana zukuru ninye kwa shilonga zezeri nzimbo ya ndaka bari ruamu kakuriramu iko zino isusu nakaitaka sigwa mashironga mwia kurima chete ndo shirima takatarisa mnzimbo yekwe duti nezu koro zataka waka maridza vanopanana ikoko vachivaka ivo zvikoro isu kwedu kunongo tinongopuwa mashoko kuti vakai chikoro panzvimbo yekwenyu masabhuku obudiwo obudza vanhu rovai zvitinha kanya zvitinha zvemuuye nazvo hatina zvikoro zvakavakwa nesemende isu tisi takazvikanyira dhaka ndobva tavaka vabereki vakabudisa madhoradhora tikatenga semende iko zvino tine zvipatara zvatinazvo ikono takudza tofangwa kutama muvhuri kwedu murimo makarwirwa nemadzisekuru edu nana baba vedu vakarwira nyika iyeyo yeZimbabwe ikono takudza kuti ibvaimo tindepi marinda avo muda kumaisepi ndava vamwe budhi vanga vachitaura pastudio 7 isu vamwe chiriwe MDC saizvozvi muchiti taura kuti ndo pati yamakasanangurira kuti munoreva kuti tingamiriri tingafara zvinhu zvakadai here batsirewe kuchema nesu kwete kutaura mashoko kuti shoropodza ndinotenda hangu asuti vatengesi varimo varimo hapana nezvose zvimavhidhiyo zvamakaona nemashoko akabuda kuZBC ndenhema ndinokumbira kuti purezidendi varinzwe shoko irero varipi kana vanhu vakavavhotera vachivatambudzwa sezvizvi
kuti mangwanani kune mese vanoshanda kustudio 7 vanotipa mashoko inenge zvine zviitika muZimbabwe endira kutaura pamusoro pezvinhu zvakati vaccine kuti koiyo vaccine yekuramba ichingohodwa ichingouya tingopiwa vanhu vasingagamuchiri chirudziko ko zvinoitwa zvichisimba here handiti tinovanhu kutungamirira vanhu kunzwa futi vanhu kuti vanodei zvino kana zvaakuramba zvichingohodwa zvichiunganidzwa munyika zvaakurevei ko vatungamiri vadi kubatana nevanhu kana uri mutungamiri kuzvitungamirira here kandi kuzvitungamirira imi pachenyu vatungamiriri kandi mune muchitungamirira vanhu nyika yezimbabwe ipapapa ha nyika iyi inorwadza isu kare taizvakuti vanhu vanobvunzwa mastriti vanoitwa sei vachitaura zvichibuda pachena but zvazvibudi zvinongonzi zvakati kungodeclare but tikudhila nevanhu achabayiwa ndiani zvichaendepi zvinhu izvozvi kana vanhu vasingadi isouth africa yakanga yahodha iya yekutanga vaccine vakazvakaitwa zvakaongororwa zvakaonekwa kunzi aiwa iyi haiite vakatora futi imwe ko kuZimbabwe sei zvichiramba zvichitorwa zvinhu zviri kuratidza kuti vanhu havasi kuzvifarira dai mwari vapindira kuvatungamiriri vari muZimbabwe dai mwari vapindira kuvatungamiriri vezanupiefu vatanga vakoshesa mwari
dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica mwedzi uno tinocherechedza makore makumi matatu nematatu ekushandiswa kwezvombo zvemuchetura kuguta revechikedish vekuiraq rehalabja kurwisa uku kwaive chimwe cheurongwa hwasaddam hussein hweal anfal uho hwakatamisa pamwe nekuuraya muhwandu vanhu vekumaodzanyemba kweiraq kutanga muna 1986 kusvika muna 1989 maguta nemisha yevechikedish yakaparadzwa zviuru nezviuru zvemakedzi zvakatsakatika kana kuurayiwa uye saddam akamanikidza mazana ezviuru emaked kubva pamisha yavo. Urongwa uhu hwakavhiringidzavo mamwe marudzi nemakereke madiki emunharaunda, kusanganisira verudzi rweAssyrian, Shabak, Iraq Turkmen, Yazidi neve Mandian. Pakati pakurume 1988, mauto ehurumende yeIraq akapedza mazuva maviri achirwisa guta reHalabja nezvombo zvemarocket nemuchetura weNapalm. Izvi zvakaparadza magonhi pamwe nemafafitera ezvivakwa zvakange zvichakamira uye kuburitsa muguta iri vagari vanosvika zviuru makumi mashanu vachinowanda mumwena. Muusiku hwepiri hwekurwisa uku kurume 16, kurwisa uku kwakamira. Zvipokopoko nendege dzehondo zveIraq zvakatanga kumwaya guta iri nemuchetura, kusanganisira mweya wegasi une mustard pamwe nemuchetura unoparadza tsinga yesarin, Tabun neVX. Sezvo muchetura uyu wakanga uchirema kudarika mhepo, wakadzika pasi uchipinda muvhu uchipindawo mudzimba nepamagonhi nemafafitera zvakapwanyika, kusvika paive pakaungana vanhu nekutya vakamirira kuti kurwisa uku kumire. Aka kaive kokutanga munhoroondo yemazuva ano kuti hurumende inorwisa vanhu vayo nezvombo zvemuchetura. Vanhu zvavo vanosvika zviuru zvishanu vakafa nekuda kwezvombo zvemuchetura wakadonhedzerwa paHalabja. Vamwe vanosvika zviuru gumi vakaita mapofu kana kukuvadzwa. Mumakore akatevera zviuru zvevamwe vakafa kuburikidza nekukanganisika kweutano nezvirwere zvaiparadza. Vamwe vaviri vaive nechekuita nemhosva iyi vakazopedzisira varipira zviito zvavo. Saddam Hussein, uyo akatuba kuti vanhu varwise pasi pechirongwa cheAnfal, akawanikwa aine mhosva dzekuuraya vanhu akatongerwa mutongo werufu achisungirirwa. Hama yake Ali Hassan Abdi Al Majid, uyo aizivikanwa nerekuti Chemical Ali, anove ndiye akatungamira chirongwa cheAnfal, akave ndiye akaona nezvekurwisa kweHalabja, akawanikwa aine mhosva yekuponda vanhu verudzi rweMaked emuIraq akatongerwa rufu. Apo zvakaitika kune vese vakakonzeresa chiitiko cheAl-Anfal nekuuraya zviuru zvevanhu vasina mhosva muHalabja, zvichifanirwa kushanda seyambiro kune vamwe kuti vasatevedzera tsoka dzavo dzeumhondi. Zviri pachena kubva mukushandiswa kwemuchetura wegasi resari neSyria kuti pasi rose rinofanira kuramba rakangwarira kuzviitiko zvemhondi nekushandiswa kwezvombo zvinoparadza rudzi. Ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Mashoko ayo anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Todi, what shall we do? Sinzijan,
what shall we do?
Kanova kuna Oliver Mchukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane gumi nevatanhatu, 1516. Masangano anobva kodzero muZimbabwe otsvaga rubatsiro kubva kuSADAC. hurumende yokurudzirwa kuremekedza zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanona Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.